Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 30 Mbudzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita nharaunda yeSADC. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishande nesimba mukumisa mhirizhonga dziri kukonzerwa nezvematongerwo enyika. Tichakuudzirai zvakabuda mutambo yenhabvu nezuro, tichitarisazve mitambo ichatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita zvinhu munharaunda yeSADC pamwe chete nemamiriro akaita zvinhu mudunhu reCabo Delgado kuMozambique iro riri kuedza kumisa varwi vanopfurukidza mwero vari kurwisa hurumende yeMozambique. Zimbabwe ichamiririrwa negurukota rezvekuridzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba, avo vakaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Muzvinafundo Stan Mukasa vanoti nyika dzemuAfrica dzine zvinonetsa zvizhinji uye zvakasiyana-siyana, vachiti nyika dzemuAfrica hadzigoni kuzvibatsira mumatambudziko adzichange dzichikurukura mumusangano uyu akaita senzara, kushayikwa kwemvura, mamiriro ekunze, varwi vanopfurukudza mwero nezvimwe.
Wakambobvumirana mwedzi yakapfuura yekuti wave nemisangano inonzi Silencing the Guns in Africa after makus akanyanya akaitika kuWest Africa. Saka region yega yega yakanga yanzi ngaive nemusangano unoongorora iyo nyaya yemakuu. Saka silence the gun kutsvaga madano ekuti kusaitike makuu kuve nerunyararo nesecurity muAfrica, in this case muregion. Saka iri kunzi extraordinary meeting.
Nae professor, kana vachida kuita kuu vanokumbira here kuna vamwe vavo kuti takuita kuu kana kuti vanongoita zvinhu zvomunyika mavo vozotsanangura zvava zvapera?
Havataure munhu havakumbire mvura, but zvinongonzi kuve nemadanho ekuti wanhu vasave nepfungwa dzekuita kuu. Saka vari kuongorora kuti ko chii chinomboita kuti vanhu vaite kuu. Pane zvingaitwe here kudiscourage vanhu vanenge vachida kuita kuu? Ndo aimi yenjira yeAfrican Unity. Saka vakati they are going to do it at regional level. Region yega yega inofanira kuita musangano wotaura nenyaya iyoyo kuti chii chingaitwe.
Panyaya yezviri kunetsa kuCabo Delgado kuMozambique uku, munoona sekuti pane zvati zvaitwa here zvinobatsira Mozambique?
Hapana zvakanyanya, asi ndo zvimwe zvezvinhu zviri kunzi zvichaongororwa izvozvo. Kuu ndo chimwe chinhu, asi makuu anouya nemabato iwayo anoita anonzi magorilla movements Saka wada kuona kuti kochii chinoita kuti kukabo degrado nekumwe ku Eastern Congo, ku Northern Kenya, chii chinoita kuti wanhu waramba wachingorwisana. I think donzo riripo ndirikuona kuti ngei wanhu wachiramba wachirwisana, Africa yasunungurika. Saka chii chingaitwe kuti kusawende kurwisanisa. Pamwe ingawe kuu, pamwe angawe mabato iwayo fange kunyanyisisa ku Mozambique ikoko neku Eastern Congo. Kuti chichi ukonzera izvozvo zvekuramba zvichirwisana, chii chingaitwe kuti zvisaitike.
Iyo Africa pachayo ine mhinduro dzaingauya nadzo here dzokugadzirisa zvinonetsa muAfrica izvi?
Handifunga kuti Africa ine mhinduro yakabatana inobatanidza nyika dzese pamibvunzo iyo yese yamabvunzayo, ngekuti nyika yega yega muAfrica ine zvinoinetsa zvingasiyane nedzimwe nyika. Saka kuona kwaonetsa nekuona kuti solution yacho iri papi kunogona kusiyana. Saka handifunge kuti wachauya nemhinduro inozoonekwa ichishandiswa. Kungotaura bedzi hawana maningira, handifunge kuti wane mastrategies yekudhila nenyaya dzakadaro izvozvo.
Avo vanga vari muzvinafundo Stani Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe vari murimi wechidiki vateri Maposa vanoti vanofara chose nekukokwa kwavakaitwa kuti vanotaura kumusangano weWorld Food Program uri kuitwa muJohannesburg, South Africa nemusi wemugovera. Musangano uyu wakanangana nekusimudzira vechidiki vari mune zvekurima. VaMaposa ndivo muridzi wenzvimbo yokudyira inonzi Kwateri iri kuMhondoro, uye murimi ane mukurumbira anozivikanwa nezvekuchengeta huku dzechivanhu nembudzi. Sangano rinopa chikafu pasi rose reWorld Food Program riri kuita musangano wevechidiki wezuva rimwe chete wakanangana nekugadzirisa zvimbingamupinyi munyaya dzekuwanikwa kwechikafu uye kusimudzira vechidiki muzvirongwa zvinowanisa chikafu nekupedza matambudziko mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaMaposa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Goma Jonga Kandemiri, ndinotenda tenda chose nekundibata kwamaita uku. Kukoko wandakaitwa neWorld Food Program ndinonzwa kukwiridzirwa, ndinonzwa kusimudzirika nekuda kuti ndikada kutarisa kuti ndadeedzwa. Asi munyika mune vanhu vakawanda vari kuitawo zvekurima zvandakangofanira ndinoita, vamwe vacho vanotoita kutondidarika zvandinoita ini. Asi kudeedzwa ndiri munhu ari kubva kunzvimbo kwandiri kumamisha zvinondipawo hope kuti zvandiri kuita zvinoratidza kuti zvine vari kutozvionawo pasi rose, uye zvinokurudzirikawo zvirinani kuti kune vamwe vari kuteerawo inini vachida kuwanawo hope nekurudzirikawo. Saka vakaona kutidedzawo kumaevents akaita seiwaya zvinondipawo kufara kukuru kuti zvandiri kuitawo zvine vari kuzviona, kwete kungoti muZimbabwe chete asi kungoti pasi rese.
Chii chamunofunga kuti chakatariswa neWFP kuti musarudzwe kupinda muchirongwa ichi?
Maonero angu ini ndekuti chakanyanya kutariswa neWorld Food Program inhau yekuti ndakakwanisa kusiya upenyu kurarama mumadhorobha ndikadzokera ndikanotanga kuita zvekurima kumusha kunova kwandakanga ndakakurira. Asi kwatakandenge tabva nekuti tatamboenda kumayunivhesiti kunotsvaga dzidzo tikange takutsvaga basa mumadhorobha, asi tikazenge tosiya zvezviya chitita kuenda isu kumusha kunotanga pakare kuita zvekurima. Saka ndinoda kuti ndechimwe chezvinhu zvinochakatarisawa nevanhu veWorld Food Program kuti hano regai tinzwe nyaya yemukomana kuti akasvamisa sei kuti amboita decision yakadaro, uye pakuti akutanga kuzoita zvehuku zvembudzi nekuzovakazve restaurant kumusha. Ndinovimba kuti ndivo zvimwe zvezvinhu zvakatarisawa nevanhu veWorld Food Program.
Tiri kuona kuti imi muchiri wechidiki, chii chinokupai simba rekuramba muchiita basa irori rezvekurima nekuwanisa chikafu?
Chinondipa simba reku urama ndichi ita basa rangu kuti kukurudzira vamwe inyaya yekutarisa kwandinenge ndakabva uye kutarisa kunamiriro akaita zvinhu munyika yedu kuti ukada kuti umire uchichema kwati urarame zuva nezuva uchingochema kuti zvinhu zvichadai zvichadai zvichazochinja zvichadai iwo usingaitiwo daniko rako rekuti uchinje zvinhu zvinogona kunge zvichinetsa saka ini ndakangotorawo daniko rangu rekuti ndicharamba ndichitsungirira mukuita basa rangu irori rekurima ndisina chinondimisa uye kukurudzirawo vamwe vangangode kutora nzira iyoyo yekurima kana kuti nerimwewo daniko rake rekuti nhararame achizviitira oga pabasa ake emaoko saka nekudaro ndakangotanga kupusha basa rangu iri pasocial media kuti munhu wese vakawanda vazhinji vechidiki vatanga kuona mabasa andinoita ndiriko kumisha uku kuti vakange vatiwo vanhu vakawanda chaizvo vakukurudzirikawo mukuita basa iri saka ndinoda kutenda nevanhu vanotonditeverawo vachiona mabasa andinoita iwaya ekushanda nemaoko angu kuti zvinhu zvichinjewo munyika medu.
Kukokwa kwenyu kuenda kumusangano uyu munoona kuine zvakunobatsirawo here kune vamwe vechidiki vangadai vachida kuteerawo tsoka dzenyu?
Kukoka kwangu kuWFP kunopa hope kana kuti tarisiro yakawanda kuti ramangwana rakati JK mwana weZimbabwe uyo anogona kunge atanga kutiwo mabasa ake maoko oga kuti azive kuti mabasa aya tinoita aya ane pundutso kumberi zvisina politics zvisina kana chimwe chinhu pazviri asi uchizvibatira mabasa ako emaoko uchienda kumberi saka ukoko kwandakaitwa kuWFP nezvekuti zvinoratidzawo kuti tichange tichitengesawo nyaya dzedu idzi tichikoerana nevamwe vanobva kune nyika dzakasiyana-siyana tichisangana ikoko tichiratidzana zvatiri kuitawo kunyika dzakasiyana-siyana saka ininiwo ndichange ndakatakurawo bhana rangu reZimbabwe kutiwo izvo kuZimbabwe nevamwe vangu vari kushure kwangu vasina kunge vawanawo mukana panguva dzino idzi ndo zvimwe zvezvimwewo zvatiri kuita kuti titrai kusimudzirawo nyika yedu sevechidiki nemabasa edu emaoko iwayo.
Avo vanga vari murimi wechidiki Vateri Maposa vari paronhare kumhondoro naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti basa rayo rekudimbura miganhu yenzvimbo dzichavhoterwa kana kuti delimitation riri kufamba zvakanaka richiti rinotarisira kupedza basa rayo mwedzi unouya. Kuganhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera kuri kuitwa segadziriro yesarudzo dzegore rinouya. Asi ZEC inoshorwa nemamwe masangano anongorora zvesarudzo munyika akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI ayo anoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa neZEC. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESNI amai Ellen Dingani vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru neuwandu hwemirizhonga huri kuramba huchikwira munyika vachiti ZEC inofanirwa kushanda nesimba kuti mirizhonga iyi ipere nekukurumidza.
Sematauriro atinogara tichiita misi yose hatikurudzire sarudzo dzine mhirizhonga. Tinokumbira kuti mapato anokwikwidza musarudzo vawanikwe vachigara pasi vachitaurirana kwete kurwisana. Izvi zvinokonzera kuti vanhu vanofanira kuzovavhotera vazotya kana kusapinda musarudzo vachivhotera makandidates avanenge vachida, uye zvinokonzera zvakare kuti vanhu vaite kakumbunyikidzwa kunovhotera pavanenge vasingade nokuti vanenge vave kuvhundutsirwa kunzi mukasativhotera tinokurovai.
Saka seZESNI munoda kuona Zimbabwe Electoral Commission ichiita chii?
Saka tinokumbira kuti veZimbabwe Electoral Commission zvakare vatange kuisa multi-party liaison committees, ichi chinhu chatanga tichikumbira maelectoral reforms kuti dai achikwanisa kuti atangwe kuitwa nguva ichipo. Hongu tinoziva kuti mutemo unoti anofanira kuzoitwa kana maelections aproclaimwa, but nezviri kuitika izvi dai mutemo wacho watochinjwa mamultiparty liaison committees atanga kuiswa izvozvi kuitira kuti pave nekukurikurirana pakati pemapato anenge achikwikwidza mumaelections. Saka mhirizhonga maelections tinoramba tichizvishoropodza, hatizvikurudziri ende hatidi kuzviona. Tinoda nyika ine runyararo, nyika inosarudza vatungamiri murinyararo isina mhirizhonga.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESNI amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
mitombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Zimlife.com rinoti imwe muri kumwenezi yakarasikirwa nenhengo dzemhuri yadzo dzinoita ina mushure mekudya zvinofungidzirwa kuti zvine muchetura kana kuti food poisoning. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza vatori venhau kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. MuZimlife.com makare, Zimbabwe Electoral Commission yamhanharira chikwata chinoongorora zvesarudzo munyika chetimu pachedu ichiti pachedu inopinda mumakombiyuta ezek zvisiri pamutemo uye inonyora zvemanyepo pamusoro pebasa riri kuitwa nezek. Bepanhau repadande mutande renew zox rinoti murume akauraya gamba rehondo yesouth africa vachris hani Janus Walrus akabayiwa mujeri nezuro mazuva mashoma mushure mekunge dare redzimhosva rati achibudiswa mujeri ari paparole. Bazi rinoona nezvemafuri muNewsday kanzuro yeguta reHarare rinoti riri kuronga kutanga kugova mvura water rationing richiti riri kutadza kuwana mishonga yekuchenesa mvura inoshandiswa nevagari veguta iri. MuNewsday makare, hurumende yeAmerica yapa masangano akazvimiririra muZimbabwe kana kuti civil society organizations mari inoita madhora ekuAmerica zviuru zvitanhatu zvine makumi mana nezvinomwe US$647,000. Mari iyi yapiwa kumasangano akazvimirira gumi nemapfumbamwe kuti abetsere vanhu muzvirongwa zvavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Madzimai ari kutaura vachitaura vachiti varume vanyanya kubata vanasikana chibharo. Ivo vacho vari kutaura vari kuti mwanasikana taura, ivo dzaachembere kudai. Mukavabvunza kuti imini makatanga kuvatawo nemurume muine makore mangani, vanokutaurirai 13, 10, 11. Akashoma madzimai makuru ivaya akatanga kuita zvepabonde aine 19 years dzavari kutaura idzi. Asi kubata mwanasikana chibharo chinhu chakashatisisa ende hatichikurudziri munyika yedu. Asi kaucha yevanhu vemuZimbabwe, vane kaucha yekuti kune zvinonzi zvidhori zvavanodhonza mwana ari under age. Ngavatange vabvisa izvozvo zvekuti mwanasikana anodhonzwa zvidhori ari mudiki. Ndoo nyaya iri kuitika muZimbabwe, ende vazhinji madzimai vaakukurudza kuti mwanasikana taura, mwanasikana taura. Kuvabvunza kuti nhai makatangawo kurara nemurume kuenda pabonde muine makore mangani, iandaeji vanotofanira kutosungwa kutanga kuvanhu vakadzi vakuru vachiva vakatangwa vari maandaeji. Saka tiri kuti hazvigadzirike nekutaura chete, zvinogadzirika nenzira yekuti vanhu vanoita mabira makuru ekuti vanhu vanoita makungano makuru. Dai munyika medu maibvumidzwa kudemonstrata, ndio zvaifanira kudemonstrate kwazvo, vanhu vachiramba vachiti hatidi kuabusa maunderages. Vana baba taramba manje munyika medu, ukangodemonstrata chete uchiita uchidemonstrata unopfurwa ukafa. Nenyaya idzodzi dzine kuti vanoziva kuti vakuru vacho vari mawo munyaya dzechibharo idzodzo.
Ndiri pakunangana hangu naMugwadi. Mugwadi uyo, Mugwadi unoti ZANU-PF yakahwina zvine mutsindo, yakahwina zvine mutsindo. Kupi mwaMugwadi? ZANU-PF, ndiri memba yeZANU-PF, ini memba hombe yeZANU-PF. Takadyiwa 2008 neMDC, hatina kana mbona kana chanzi neMDC. Takadyiwa isu neMDC. Mukariga maelection, mukariga. Hamuna mbohwina kubva 2008 ZANU-PF hapana kwamunohwina. Kana muchitima vanhu vecc ava vari kurova vanhu, kurova vanhu vanhu vecc, munoshayirei kuvasunga vanhu vecc vacho? Vari kurova vanhu, munoshayirei kuvasunga nhai vaMugwadi? Ndine mubvunzo wangu. VaMugwadi, ZANU-PF hakuna munhu achaida ba. ZANU-PF hakuna munhu achaida ZANU-PF ba. Chimwe nechimwe chine nguva yacho, VaMugwadi. Ndisaka futira mugabe 1980 zvika izvozvo tatochemberawo zvepolitika hatichaiite imba takasiyana nazvo takasiyira wana vamugwadi
ndinonzi ara triple m ndinoangungotaurawo pamusoro pevanomirira vanoti vanomirira kodzero dzevanhu vanotaura tozvichi kuzviona kuti vanhukadzi vari kuabhiyuswa vana vari kurepwa vari vadoko asi zvinhu izvi zvakatotangira pakazonyanya kuzozima zvichiva nembiri ndipo pakatangira purezidendi wedu chii purezidendi vedu vakarepa Susan Mutami chichi iyo vari kuiziva nyaya iyoyo but wai vasiri kuitaura vana muhadi vakaita dzimwe nyaya dzei but dzakafanana neidzodzo dziri ngoitika but vatangotaura idzi dziri kuitika ko zvino vachitadza kutanga kukoromora kumusoro ikokoko bhozi vari kumusoro ivavo ndo vakatotanga kutoita zvinhu izvozvo kuti zvizonyaya kutoti kono vanhu vana vakungorepa vari vadoko doko vasina chavanoziva saka tai kuti vanhu vari kumusoro ikoko ngavazive ivo vanomirira kodzero dzevanhu ngavachiinda vachinobata kumusoro ikoko nekuti kumusoro hakuna zvakuri kumboshanda sewe munhu angagara ari kutokonzeresa kutoti vazvarwa zvenyika zvitopara zvitokonana nekuti hatihana chaari kuita kozvinokona kwavangorepwa ma9 years ma8 years nekuda kwokuti vanhu vakatoona kutoti hazvichatoiti
ndanga ndichida hangu kutotaura pamusoro pemapurisa ayo ari kuchemera mari ari kuti bhajeti yavakaitirwa mari ishoma ari kuda mari yakawanda handioni chavanodira mari yakawanda nokuti hapana zvavari kushanda zvavari kushanda havashandiri gutsa ruzhinji vanoshandira gutsa ZANU-PF saka ndotoona songe kuvapa mari kutambisa mari yenyika zvanga zvakatofanana nokuti vagare vakadaro ndokuti vasakwanisa kufamba nokukwanisa kuenda kwese kwavanofanira kwavanenge vachida kuenda vachida kundomirira ZANU-PF ngazvitogara zveitonzi munyika mune mapurisa vanhu vachitoita sewadawada zvakatofanana nokuti ivo vacho hapana zvavanoshanda zvegutsa ruzhinji ndatenda hangu ndini Maxwell ndotaura ndiri pakati pePretoria muSouth Africa mu
masikati akanaka ini ndoitwa Mr. Guta muGreenery kuMarare chinoitika kuti pane nyaya yandanzwa yekuti wana kubatwa chibharo zvakanyanyisa stake one kuti zvinhu izvozvo zvigadzirike zvakanaka chinokonzera izvozvo mamiriro ekunze zvinhu nawo zvakaoma one wabereki wavana ava vanobatwa chibharo one ukada kunyanyotarisa stake inhamo dzega dzega two saka mwana anoda kufambidzanawo nezviri kumazuva nokuchena kupfeka kuita sei zvese bhutsu chi saka mwana anozosacrifisa kuzotosacrifisa its better kuti ndidaiso hembe ndodzoona kupi ana mai vangu havana mari havana mabasa problem iri kuitika kazhinji inyaya yemabasa ende imwe problem inoda kugadziriswa inyaya yekuti one mitemo yedu haichashandi two ukada kuzviongorora stereke unotoona kuti iwo mapurisa acho emuno muzimbabwe ndiwo anototanga kutorora maandaiji saka kuzoti nyaya iyi igadzirisike manje iwo mapurisa acho ariwo ari kutanga kurora maandaiji muno muzimbabwe anozosunga ndiani anobvuma kusunga
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarayiridzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kushika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all are. We
Mukomana wenhabvu Brian Msekiwa adzoka zvekare kuti kudzisa pamusoro pemitambo yakaitika nezuro kuQatar. Brian, pakaitwa mitambo mina yawakanyatsofara nayo ndeipi pamitambo yanezuro?
Pamutambo yanezuro ndakafara kuti abi yangu vekuAfrica Senegal yakakwanisa kurova Ecuador by zvibozva 2-1 ikakwalifaya to the round of 16. Saka imwe timu yedzimwe timu dzakatarisira kuti dzinokwanisa kuqualify dzekuAfrica, my heart iri kuAfrica. Then mimwewo maresults ane zuro akangobudawo zvandaimbofunga kuti ndo mabudiro aichaita, pakuti Netherlands ndaimbozvida kuti mugwagwa kurova Qatar, since Qatar yaingotambirawo kungofufula the tournament papasina zvayanga ichatambira. Then kwaita England ne Wales, ndaiziva kuti England icharova Wales, saka England ichaqualifya. Then mutambo wakandishamisa wandatyunga kuti uchange vava vari mugwagwa kuamerica weiran. Yes, yakazovinhayo America, but tatangobatira hana mumaoko because Iran yacho yanga yakutamba. But I'm happy kuti America yakaqualify again.
Nasi Brian, mugroup D Tunisia iri kusangana ne France, unozviona sei?
This is going to be an easy game for France. France itimu yakaqualify, but I'm sure vachatraya kutesta mamwe maplayers asina kukwanisa kuwana mukana wekutamba, because mukada kuona timu yeFrance yese zvayo yese ine mashasha. Saka I'm sure mangwana kocha achatambisa maplayer mamwewo vanyowani achivatesta kuti vave nezvifil of the tournament. But Tunisia tomorrow ndakaita haizi threat to anyone, icharohwa neFrance. Then koita Australia neDenmark, ndiri kuona Australia ichikwanisa kurohwa neDenmark. You know why ichidaro? Denmark itimu yakasimba, but yaongaitawo munyama wekungoruzawo mumwe magames. But apa ikaronga Australia yaane mukana wekuenda kuto the next round. Samaura ndakazviona makura akapera, Denmark yakatomborova France kaviri chaiko. Saka itimu yakatosimba inokwanisa kurova Australia easily. Then kuita Argentina nePoland, ndikuonawo Argentina ichi yakakwanisa kumukawo kubva muvasi, now ichakwanisa kurova Poland zvakanaka naka mangwana yoqualify again. Then kwozoita South Arabia neMexico, uyo mutambo wakaomera matimu esari to Mexico itimu inogona, South Arabia itimu yakaprova kuti inogona. Saka ndirikuona vavira ava vachikwanisa kutambira vachatambira kuvatro vari vavira.
Aiwa Brian, tinotenda zvikuru hama yangu. Tichadzoka zvekare nhasi kuti ugotitaurira pamusoro pezvinenge zvaitika mumitambo yanhasi.
Thank you mukoma wande, have a good day.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita nharaunda yeSADC. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishande nesimba mukumisa mhirizhonga dzinokonzerwa nezvematongero enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mandiro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maNkomo, tungamiri Nkomo.